Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dza nasi muvhuro chikunguru 31, 2017. Vanhu vakawanda vonetsekana nemashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ayo vanoti ava kukonzera kusagadzikana muzano PF pamwe nemunyika yose. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti yadzokera kumatare kuti ipiwe mudziyo yayo yakatorwa nechikonzi nemusi wechishanu ichiti hapana humbowo hunoratidza kuti bato iri rine chikwereti kuvashandi varo. Kanzuru yeHarare yopinda muurongwa hwekugadzira magetsi ichishandisa marara nesuweji muchirongwa chiri kutsigirwa neEuropean Union. Dynamos inorova Triangle 2-1 ukuo Capes United ichikwaturwa 3-2 neHarare City. Zvese izvi muchazvinzwa pachirongwa chedu chemitambo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa makakatanwa ari muzano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai yanoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.